Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk, Diaspora Forum. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Wednesday, July the 10th, 2019. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
Tonight we are talking about the production of passports, which has ground to a halt, leaving dozens of Zimbabweans stranded outside the country or trapped within.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
Remember, we are streaming on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are also live on our websites www.voashona.com, voandebele.com, as well as on www.voazimbabwe.com.
Public frustration is growing across Zimbabwe, where dozens of people trying to get passports to flee the unfolding economic challenges are grounded as government fails to produce travel documents because it doesn't have money to buy printing paper. Authorities say there's a backlog of 208,000 applications, but the country is only producing 50 passports a day.
To underline the gravity of the matter, some recent applicants have been told to check their passports in 2022. Human rights lawyers say this is not just an aberration, but a human rights violation.
Yebo, zihlobo esithandekayo ngabalitshana njani kumagumbiwo mane womhlaba ikudibana kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje ntambama kungolwesithathu mhlazima zilishumi kuNtulikazi. Udaba esingalo lamhlanje kuDiaspora Forum ludaba lwama-passports. Kasatholakala ama-passports. Lutaba esingesa vika ngalo kusukwana ezedluleyo kodwa kaluyindawo lolutaba ngoba lolutaba luyaxila i-government iyasadalala ngamandla isehluleka ukuproducer ama-passports. Sikhuluma nje kulabantu kulama-applications afika wona 208,000 ngokutsho kwakhe uhulumende. Abanye sebelesikhathi sebeleminyaka emibili emithathu ba-applya kodwa kakaphumila namhla lawa ma-passports. Isizathu ukuthi uhulumende uthi kalayo imali yokuthenga iphepha elenza ama-passports. Ngokunjalo abantu abaningi abazama ukusuka elizweni baphume ngenxa yokudilika komnotho bayedinga imisebenzi kwamanye amazwe. Kungaba eBotswana, kungaba seSouth Africa, Zambia, Malawi, the United States, United Kingdom. Kabe nelisi ngoba kawakho ama-passports. Ukuze uphume elizweni ngaphandle kokuthi uyengena kuLimpopo, weqe uye eSouth Africa, weqe umngcele. Uriska ukudliwa zingwenya. Kayikho indlela ongaphuma ngayo elizweni ngaphandle kwe-passport. Yilo ke udaba isingalo lamhlanje. Amagqwetha aya kusola kakhulu lokhu ngoba athi ikwephula ilungelo loluntu. Abantu balelungelo lokuthola ingwalo zokuhambisa baphume elizweni baye lapho abangaba befisa ukuya khona yiloba yisiphi isikhathi, okuyinto engasenzakali eZimbabwe ngenxa yalolu daba. Sifuna ukuzwa ke kini lamhlanje, ikakhulu abakudiaspora abangaba labo belama documents a-expireyo sebezama ukuthi bathole amatsha ukuze babuyele eZimbabwe kodwa besehluleka ngodubo olufanayo. Sifuna ukuzwa ke kini lamhlanje, lingaba sekhaya, lingaba phandle kwelizwe uhlelo ngolwenu kasixoxene.
Ndizo zvocha izvo ntungamiri Nkomo mashoko auri kutaura iwayo ndiwo abata vana veZimbabwe vakawanda. Dambudziko hurumende iri kukundikana sezvainotarisirwa kuti inge ichidhinda magwaro ekufambisa kana mapasipoti. Tikanzwa gurukota rezvemukati menyika vakaine matema muna kubvumbi anove April vachitaura kuti nguva iyoyo ofisi yekwa Registrar General yakanga ine backlog yemapasipoti anokwana kuita 208,000. Asi vachiti dai zvinhu zvaifamba zvakanaka, ofisi yaifanira kunge ichiburitsa mapasipoti kana kudhinda mapasipoti anokwana kuita zviuru zvisere 8,000 passports or documents pazuva roga roga. Asi sekunzwa kwatiri kuita mazuva ano zviri kutonzi kana yarwisa ofisi iri kuita mapasipoti anogona kuita 50. Ndo matambudziko hurumende iri kuti iri kukundikana kuwana mari yekunze inodiwa kuti munhu anga achigadzira kana kuti vanga vachigadzira vanga vachitenga mapepa ekunze pamwe neinki kuti vagadzire mapasipoti iwayo. Zvaakuita kuti vanenge vachida magwaro matsva ekufambisa kana manew passports vaakunzi munodzoka muchitarisa kana kuti munotarisira kuzowana magwaro enyu muna 2022. Vanenge vachida kurinyuwa mapasipoti anenge aexpire, tiri kunzwa kuti vamwe vari kuudzwa kuti munomirira 18 months mune mwedzi gumi nemisere kuti magwaro aya anga achibuda, nemagwaro aya anonzi echimbi chimbi maemergency documents. Tiri kunzwa kuti ari kunzaiwo tarisirai iwo kuma 18 months 15 months ikoko. Saka hapaisina chekuti munhu anenge achinda apply emergency document kana emergency passport kuti unge uchikwanisa kugadzirisa zvinhu zvako. Ndo zviri kunzi nemagweta anorwira kodzero dzevanhu. Hurumende iri kutyora kodzero dzevanhu nekuti chizvarwa chese cheZimbabwe chine kodzero kuti chinge chichiwana magwaro ekufambisa iwayo. Tichitarisa section yemu citizenship kana kuti yemugwaro redu Constitution section 35 irimu chapter 3 citizenship inotaura iyo kuti chizvarwa chese cheZimbabwe chine kodzero yekuti chinge chichiwana gwaro rekufambisa kana mamwe matravel documents. Anzi, all Zimbabwean citizens are entitled to the following rights and benefits in addition to any others granted to them by law: A, to the protection of the state wherever they may be; B, to passports and other travel documents; and C, to birth certificates and other identity documents issued by the state. Ndo zviri kunzi nemagweta pari kutyorwa kodzero, nekuti kana iwe uchida gwaro rekufambisa pasina zvikonzero zvinoita kuti unge uchishaya gwaro iroro, zvekuti unganzi une mhosva dzawakapara dzinoita kuti usvikirwe kunzi ungangotiza uchisingazodzoka munyika, unofanira kunge uchiwana gwaro rako. Ndo zvatoda kuti tinge tichinzwa nhasi, ndo zvatiri kukurukura. Vari kunze kwenyika hanzi vakawanda vari kuitawo dambudziko rekuti pasipoti kana yaexpire, paunotumira magwaro ako kumusha kuti harenyuwe, wotoziva kuti uchatarisira kana gore nehafu kana makore maviri usati wane gwaro iroro, zvichireva kuti unogona kunge usingafambe ukwanisa kufamba kubva munyika iyoyo kuenda kune imwe nyika, nekuti unenge usina pasipoti kana wakanga usina imwe pasipoti yeimwe nyika yaunenge uri, sezvo mutemo zvakare weZimbabwe panyaya yedual citizenship uri kunetsa, zvichireva kuti vakawanda vanenge vaine sarudzo yekuti ndoda hangu shandisa Zimbabwean passport chete, zvine zvichireva kuti unenge wagrounded ntunga.
Yebo Chonga, and we have our first guest. I think we have both our two guests, and that's Nabuto Mabena of the Zimbabwe community in South Africa, as well as human rights lawyer Dewa Mavinga. Good evening, gentlemen, and welcome.
Evening to you, and evening to Studio 7 listeners.
Thank you so much. Mr. Mabena, you go first. This is a major, major, major problem. And I imagine many people in South Africa are facing the same issue. Can you talk to that?
The biggest challenge that we have is that we have people that are on special permits. Their passports have expired. They need a new passport so that they transfer their permits to the new passport, and they can't get those passports It means that they cannot travel until the situation is resolved. With children born in South Africa or students also who are applying for study permits, they are still awaiting their passports to be processed. Some still want to apply for the passports. They cannot do so because of the passport challenges back in Zim. So it is a huge challenge because if people do not have access to passports, they cannot regularize the FTA in South Africa. So this is the challenge that we are facing.
Mr. Mavinga, your first words on the issue of passports.
Well, it's a reflection of the absolute failure by the government of Zimbabwe and a failure to prioritize this important right, a constitutional right for every citizen to have a passport. Is the access affordable? There is no reason why the government of Zimbabwe can spend lavishly elsewhere and not prioritize this basic right for Zimbabweans. Many, many Zimbabweans in their millions depend on passports for their livelihoods outside of the country, for work, for studies, for emergency issues, and even including medical care, and they will be unable to access all those things because their basic right has been violated because of negligence on the part of the authorities in Harare.
Mr. Mabena, you talked about Zimbabweans who are on special permits. May you tell us exactly the type of problem they are facing with regards to the Zimbabwean passport issues? Because these people, they have South African special permits. How is it connected?
The old passports that they have had have now expired, and now they are applying for transfer. Because if you have a passport that has expired as a permit, you need to get a new passport so that you transfer your permit to the new passport, even if the permit is valid. But because now you have a valid permit but not a valid passport, that is the challenge. Because people obtained their passports at different times, others they received their passports in 2010 and so forth and so forth. So some passports in 2019 have expired and they need to be renewed. So it's an ongoing process which they do. So this year they are having these challenges of renewing these passports.
Oh, thank you.
Selikela zama yini ukukhulumisana lo hulumende weZimbabwe Mabena ukuthi mhlawumbe abantu laba bengaphiwa ipriority wona lawa ma passports angu 50 adindwayo ngelanga. Mhlawumbe baphiwa ipriority ukuthi kudindelwe bona.
Asikabi lenhlanhla kodwa sathi sibuza abanye abasebenze ofisini ka-Register General eHarare bathi bona kakula phepha lama-passport. Sabona futhi ezindaweni ukuthi sokulo-corruption ukuthi nxa kumele uthole i-passport sokumele ukhiphe imali ephezulu ukuze i-passport yakho iproceswe. So-ke kasikatholi-ke ukuthi sikhulume lo ambassador ukuthi babone ukuthi abantu abangapha bayaphiwa i-priority.
Anzi nemumwe jonga, anzi, the only thing that's not in short supply in Zimbabwe is poverty. Ma passport apasina, mvura apana, magesa apana, mare apana, saka anzi zwanetsu. Asi urombo maningi.
Wataura nyaye magesi ntunga, ndanzwa wamo wachiti, magesi arikunza arikunetsa. Nekuti hakuna mvura yekupomba magetsi yekugaya magetsi. Then ive mvura varikutadza kuwanisa mvura yenyika nekuti hakuna magetsi kuti vagaye. Saka zviri kupindana vakaoma. Vamavhinga, mungatsanangura here pamusoro pematambudziko ari kutarisana nevana veZimbabwe nenyaya dzemapassport dzemagwara ekufambisa?
Pane matambudziko akawanda zvikuru. Ngatitorei semuenzaniso. Vana veZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe vari muSouth Africa, vamabhena vataura nyaya yemapemisi ari kupwara maZimbabwe special exemption permits. Vazhinji vachona havakwanisi kuti vapiwe mapemisi aya nekuti kunenge kuchipiwa mapassport matsva, kureva kuti havagoni kuenda mberi nebasa. Vanenge vasingakwanisi nekuti kuZimbabwe havasi kupiwa mapemisi. Vazhinji vane vana vari muzvikoro munodiwa mastudy payments, mune anoparadziswa mapassport. Zvese izvozvo zvinozvirimbika kana kuti vafambe vakasununguka vanenge vasikakwanise nekuti havana magwaro avanofanira kupuwa pamutemo ari kodzero dzavo tichasabomberwa remutemo rezimbabwe. Hurumende yezimbabwe yakundikana zvachose asi tinokurudzira kuti dei yaikwanisa kuziva kuti ndepapi pakakosha panofanira kuiswa mari yenyika kwete kupedza mari vachifamba vanzeve dzisingaperi vasingakoshesi nyaya yekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvidzadzikisirwe kodzero yekuva nemapassport nemamwe magwaro ekufambisa anodiwa pamutemo.
Thank you so much. Vamafinga rambai muri parunhare. Ntunga anongotarisa mashoko atawana iye zvino kubva kuvateereri nevatariri vari kuteera chirongwa pashona Facebook page yedu. Hanzii namukoma Onias Nzuwa, hanzii haitozombokwanisiki zvachose koita padhimhaka. Hanzi maswera sei at VOA Studio 7, aiwa taswera zvakanaka zvikuru. Then mukoma Tawanda Gucha, hanzi ZANU-PF must go forever, we are tired. Wabu wati ndifonerei tishaiza kuwabata. Then tina mkoma Tawanda Gucha anzi imba vaidzo mkoma Jonga. Anzi wakuti imba vaidzipi za waru kutaura. Titus Mkucha, magadi mkoma Jonga, nimbofu nza wangu kuti nyika edu isha zo na kawere sedzimwe nyika oro ili kutenda kumawere. Then Tawanda Gucha anzi yafa iyo Zimbabwe mkoma. Grashe ni mtumwa kuoka na waru kuda foreign currency. Gawanguti vanu wabadarekane foreign currency yacho. Kwa isu tunoshanda diaspora tunayita state na mapassport. Shukana mkoma Tawanda Gucha kutorega kuri nani. Mkoma oni ya Nzuwa waka zoka shakari rukanzi. Awa wanu wamuru kuti wakuru wenyika hawa. Waka zungaira chairu kozi. Awanga ati foreign currency. Haicha shande Mzimbabwe. Now mapepa emari anogadzikwa kunze kwenyika. Mapepa ema passport also from other countries. So are they going to get those papers without foreign currency? Is that possible? Ndozvo kubva kuvateereri mutunga.
Mnumzana mapena usa konekumwe. Ucinga luka mapena.
Yeah, that's it. Chomuka mutereri. Tishimira kuti vamapena vadzoke.
Hello. Hello. Aswera seba Jonga.
Taswera ndava mananda era.
Ndiyo zvavari kutaura vakasununguka.
Thank you so much. Rambai muchisununguka.
I've got a question directed to Mr. Dewa Mazinga.
Yes.
Ndinofara kana ndichinzwa vachitaura ipapa because there are a lot of things that I would want to understand from him. Ivo vaMazinga ava semukuru wemahuman rights. Vanodai kutitarisira mitemo kuti pavhuniwa mutemo ndepapi, pari kutiwa mutemo zvakanaka ndepapi. Ndangandida hangu kubvunza kuti pane here imwe nzira yavakamboatemta kumbonosangana kuna president vachibvunza kuti nai president ko zvamati mapepa kusisina what is the solution nokuti vana mapassport ravadambudziko kana kuedza kuatemta kusangana vona minista chigonzwawo vachitaura vachiti muripoti yavo he attempted to see the president but president vakaramba kusangana navo. Ndakaatemtira kusangana naminista wehome affairs kuti ndibvunze mibvunzo iyoyo kuti zviri kufamba se because constitutional right yemazimbabwe kuwana mapassport zvino vakatadza kusangana navo but zvitaura zvataurika nenzira yekuti constitutional right ivo vasati zvevambototaura nokuti position inavadziwa Mazinga position yakakura zvikuru zvokuti I doubt very much if the doors can be closed whenever you want to see the president or any other rank of the government officials handipo kuti vanga vhariwa saka ndaida hangubvunza ipapo kuti pane pavakamba vatemta here.
Regai tivanzwe vamavhinga mubvunzo uri kubva kuna vamanhanda. Hanzi, have you ever attempted to meet with President Emmerson Mnangagwa or Home Affairs Minister, Minister Kane Matema over these passport shortages?
Regai nditange ndichiti hongu sesangano rehuman rights watch tinopota tichiita musangano nemakurukota makuru emuZimbabwe kusanganisira mwedzi mishoma yapfuura negurukota rezvejustice vaziyambi zviyambi zvatakaita musangano navo patenda tichionesana kukosha kwekodzero zero dzevana veZimbabwe dziri mumbiro remutemo. Saka izvi zviripo tiri kuzviita uyezve iko zvino kutaura kwatiri kuita panotova nechikumbiro chiripo chekuti tiite nhaurirano nemutungamiri wenyika. Tava nemwedzi yakati kuti takamirira takateya nzeve. Asi zvakare kuno kwatiri kusouth africa chonzerapfuura yendanga ndichitoita musangano navamabhena tiri vaviri tichitaura nyaya yedzidzidzi semapassport nemapemiti tidzionesana zvakare kuti zvinokosha kuti titaure navahama dziripi mumiririri wezimbabwe kusouth africa tivaonese zvinofanira kuti zviitwe nechimbi chimbi asizve dzinonzwa hadzirimi iko zvino kutaura kwatiri kuita hurumende nevatungamiri vese vanenge vachitonzwa mashoko kwatiri kutaura sevana vezimbabwe kuti hazvinaki kuvashayisa kodzero dzezvitikinyani zvekufambisa ngazvigadziriswe izvozvo asi zvakare wezve vamanhanda kana vachinge vaine imwe nzira yavainayo yekuti kuda tingafuma tiine musangano zvichida titsenga mhandire tichitaura nemukuru wenyika zvakangonaka isu takazvipira tiripo tinouya nemagwaro edu tijekeserana kuti kodzero dzingasimudzirwa nenzira ipi ndatotaura zvakare kuti aiwa imwe nzira ingashandiswa kurega kurasha mari nenzendo dzisina maturo toisa mari kumapassport kukoshesa kodzero dzevanhu
Maita vamavhinga vamanhanda ndodayira kuti manzwa zvabva kuna vamavhinga vachipindura mubvunzo wenyu
I think vamanhanda
ndofunga nhare yavo yadonha zvakare handizivi kuti vamabhena vadzoka here Mr. Mabhena
hanzi tine mutereri mulaleli mutereri wakadi yako halo mutereri
makari baba
aiwa tinofara makadi henyu
tirinani murutaura namukoma shepard kubotswana shepard marumbwa
va marumbwa tipewo pfungwa dzenyu
pachirongwa chiripo ichichi baba chauya zvakanaka ende chauya panguva yandanga ndichishuvira kuti bechambopinzwa pastudio 7 panhau dzemapassport idzi baba ndiri mumwe womumwe akatobvako kumusha ukuku moziva zvinotiafecta zvakanyanya kunyanyanyanya steric sesi isisi macross border vanoshandira kunze kwenyika unoona slike tiri muno mubotswana ukabatsirwa mwana wako muno mubotswana vanoti within 3 months its a must kuti within 3 months mwana wako unofanirwa kuti abude ange achibuda munyika yebotswana andogadzirwa passport rake rekuzimbabwe kunyika kwake then obva odzoka ozomuitira permit inini ndakabvako ndine vana vangu 2 vanga vabarirwa muno mubotswana ndikaenda kuzimbabwe kwacho ikoko ndichindosvika ndakaenda kumacombe street ndichindoti ndiri kuaplyira vana mapassporti so that ndikwanisewo kugara nemhuri yangu panzvimbo izvezvi kutaura kudai baba mhuri yangu ndakatosiya kumusha uchinzi mapassport andakaaplya ndine 2 months back ndaaplya that passport zvikanzi unozoriita top up mapassport evana vako unozomaita top up muna february next year muri kupanzwisisa baba february next year wozoita top up kuti ukwanise kuwana mapassport evana inini ndosevenza muno mubotswana mudzimai wangu ari ane permit ini ndine permit vana havana saka izvi zvaakutopa kutoti even mamarriji edu anenge ava kudisturbewa nenhau yemapassport hazvisi zvinhu zvokuti zvingatarisirwa kuhurumende inotarisira kodzero dzevanhu inoongorora nezvekodzero dzevanhu inonzi inoremekedza kodzero dzevanhu izvozvo hatitarisiri ndi zvinogona kuitika dei kwakunzi pashaikwa zvimwe zvinhu kwete zvakafanana nemapassport nokuti mapassport anoafecta zvakawanda so far anoexpire mapassport tiri kuno kubasa rinenge riripo unenge wakaofiwa basa unenge uchisevenza passport rako roexpire asi makore unenge wakapiwa kuti usevenze epemiti anenge achiripo youareforced kuti udzokere kumusha undoaplya passport and unofanira kutori aplya in time ino imagine uchinzi unoaplya passport iwochiexpecta passport in 3 months time iunoriaplya 3 months before expiring date wonzi unozoriwana wozototop up muna february next year zvino zviripo zvakatoitika pendiri kwete zvindiri kutaura kuti ndeta zvokufungidzira aiwa zvakatoitika pendiri itimis dzati waakurudza kasariro because hakuna nyika inogona kukutambira usina gwaro rokufanira
mukoma shepherd mukoma shepherd ndoda kuti ndimbonzwisisa pamuri kutaura nyaya yekuti top up apa nekuti kana isi tichinzwa top up unenge uchisa pamusoro pekuwedzera zvazviripo kuti zvingozara kana kudii vanenge vachitichi kana vachiti top up yepassport
vanenge vachiti top up yepassport vari kuzama kutsanangura kuti kana uchida emergency passport handiti vanoti unoapply rising unoapply iri $56 ndo ordinary passport ine 3-6 months kana uchida re 1 day retotrain 1 day kana re 1 week pane maprices avanenge vakapa saka vachizoti top up vanoti kubva pamari passport rawa apply nekuti hakusisina pandakasvika kukanzi hakuna passport rinonzi ndere emergency tiri kuapply maordinary passport anobuda after 6 months saka kana iwewo uchida passport rinenge riri emergency zvinoitika ndezvokuti ndo paya paunoapply unofanirwa kuapply ordinary first then wazonzi wouya nemari yetop up kuti passport rako richizogadzirwa rebudi zvisine nekuti unayo ipapo kana kuti hauna ipapo it's a must ndo mutemo wakatonzi wakadzikwa ipapo kunzi hakuna passport rinoapplywa rinonzi ndere emergency unoapply ordinary wogara wopiwa period of time yokuti uzoita top up ati maona manji ndo panozoshanda the word top up kunzi iyayo unenge wakuyanawo uchiti like inini ndakazi muna february next year saka muna february ndopendofanwa kuinda ndichiti ndauya kuzo apply apa kuzo wedzera mari pamari yayo ndakasiya zvakuita sokuti imari yechibatiso
saka zvinezvi zvichireva kuti passport yenyu ye 6 months ye ordinary year munotanga kuapply pamunodzokera muna february inenge isati ya ready asi muri kuenda kunoisa mari yekuti muchiitirwa emergency manje
ndo zvitoripo kwete kuti kudii ndo zviripo ndezvokuti vanongo ini ndakaita kukubvunza muoffice ndiwotikazvangu kuti nditaure zita remunhu wakandipa
aiwa hatitaure mazita
hatisi kuda kuti tinominate ma7 ndakabvunza mozi zikanzi aiwa isusu chiripo tinoda kungotora mari totsveta tokunyorai mazita haasiri kuprosesiwa mapassport ike zvino until hurumende yezimbabwe yakwanisa kuti zvinhu zvayo zvibalanse panyau dzemari havana mari yekuti vakwanise kutenga bepa rinoprocesa mapassport
Alright, mukoma maita basa mukoma shepherd thank you regai tipe mukana kune vamwe
ndatenda baba
thank you so much tungatana vajoseph chuma vanonhengo yecentral committee yebato rezanupf vari parunhare togona kuvachingamidza
yabo mnumzara chuma siyavamukela uhlelo mnumzara chuma
yebo olijani
hayi siyaphila singabuza wena
hayi pilelani
abantu bayakhala chuksi lapha mani bathi liyaphambanisa abantu bafuna ukuphuma elizweni bayephanda uhulumende wenu uyehluleka ukudinga ama-passports kuhamba njani
well the statement engayizwayo ekhulunywe nguminister of home affairs honorable Kane Matema in Wange this previous week was that the situation is abangcono ukhulumende useyavelile imali to procure another machine so that the production can be raised from I think about 30,000 passports a day to about 8,000 passports which means that the situation is abangcono njalo ekhuluma ngokuthi hayi bebe le shortage yamapaper okwenzela ama-passports but there's been funds that have been availed by treasury I don't know how to tell you yonke into naleyo So I think, according to what you are saying, we must be seeing things improving in the near future.
And abantu kabagu tembi, kabali tembi chuma ngoba, isesi si itiskati bechelu kutai, ama futa is mota, si right, stoli mali, ama million, isesi le fueli, ekwana, eza sene lanjenge sizwe kuze kube next year, kodwa emagaraji na gula luto, betshela ukuthi hayi udubo lwemali soluright imali sitholakala la namhla lokhu kunjalo balithembe njani kulokhu eseliwukhuluma manje
well the most important thing is that the government through the ministries kumele bakhulume into eyiyo njengakhuluma into yokulinganisa kumbe ekuphosiso. That is where we create that animosity where the people might end up not trusting uhulumeni. So we have always encouraged the ministry officials would brief your ministers the proper things that happen, because as you know, ministers are run from the 10 sec level to see how to see a fan. So minister is a political figure who is given information by his officials, and if those officials don't give him proper information, you end up misleading or saying things that are not probably what they are supposed to be on the ground. Bodra, in this part, it's our government and it's our system. We need to come out clean about it. Now, we're challenging, we didn't have paper, and we had an obsolete machine that was there in Dala, which was producing about 30,000 passports. But they since got the money to procure umshina omutsha lamaphepha angona afunaka nayo. So
you.
Now it's a matter of us then having checks and balances and seeing that this what has been said done. That's like what happened with the Zesa Eskom issue. If you remember, wapuma on social media, so carry out Eskom in the eye, and Solana money and stuff like that. And well, because maybe of technical glitches or you know the banking system, it puts Rusika all. Or apparently, whether someone has said, no, we are paying this money, but it does not get paid, and maybe the minister is
saying
the money is paid, then he goes out and says, no, we're paid.
Thank you, Mr. Chuma.
But eventually, we saw it's about the Limalana and Eskom acknowledging the receipt of that money.
Thank you,
so,
Mr. Chuma.
It's about communication and sending the right way to the people.
Thank you so much. Please do stay on the line. We have a call at Nemtereri. Hello?
Hello, Magadiko inyo.
Takasimba baba ndiyani avo?
Muri kutaura na Ashuga.
Vachoga.
Muri muno muSouth Africa kwa Ashuga ichokwadi.
Okay.
Shuga kana kuti choga.
Kwa Ashuga,
Shuga. Shuga i, Shuga i. I inopedzwa nespuni. Shuga. Oh, Mr. Shuga, the sweet Shuga.
Yeah,
that's a sweet name.
Minotenda wangu ni nguwa digidi kia mandi pa unyumbo chaura wangu.
Chaura ya nyumba bachirongwa ndeshe duichi.
Muno ziwa wakuru monyika mebi isusu atizu kure nekete wa mingi kwa zero zero chuku shore wako zero zero ne wakuru edao. Nekuti wakuru wazakaisa pachigara wacho watutunga miri wanembava isusu wano ngatisina tona kutika nyika yedu ikenda kupi nekuti nyika yedu upfumi wese uri kuparadzwa ende wari kutora upfumi wachiisa kune dzimwe nyika saka mapedzesero ndiri kuti vana vedu isusu vachashaya chokubata kana kuti chekuzoita nekuda kuti iyo ipo vanhu watakaisa imbava.
Aiwa, vashuga niko kubatai muromo, zvinonetsa kuti tishandise mashoko akaita saiwa ino kuti hatina umbowe kuti tiri kutungamirwa nembavha, ndofunga dai paire mbavha dziri kutungamira matare nezvitokis dai zvichiita mabasa azvo, kana pasati panongedzwa kuti uyu abaya achitungamira tomborega kuva nongedzwa isusu, taura henyu.
Ona kuti wakuru izvezvi ukangoda kusimudza musoro ukangoda kuti tarisai wari kushanda kunyange mugovernment wangoda kuti wangoratidzire kuti no isusu hatiti kufara nezvizvi wobva watorohwa musoro wobva watora iwe izvezvizvi magetsi hakuna magetsi iyezvizvi mvura hakuna mvura yekumwa yakanaka saka todiwi takada kuti tichene kuti zvatinawo hatinawo zvakati saka tinzeiwo pakati pane zvakadai wobva watora iwe. Saka zvinhu zvinonge zvakanaka izvizvi zvionai kuti pamaerection takabirwa maerection chamisa akahwina totiti ngatitidemonstrateiwo tikodzero dzoti dzachovo tobva taurayiwa pane musoja akauraya wanhu auraya wanhu musoja haana kusungwa chii chinokodzera kudii.
Aiwa, tari kupanzwa vashuga amene mutungana anoda kutaura kuna vashoko kuna vashuga.
Aiwa, tinotenda vashuga vatereri ndivo vawanda saka regai titore vamwe asi tinotenda nekupinda muchirongwa. Aha, siyabonga ushuka lapho la yakhala ukuthi hayi uhulumende ngabe wenza ngcono kulalokho. Vamavinga vanga bachila kupindura isaka ipinda yenyu amavinga pachidimbu tisati tadzokera kuna vachuma.
Ndakandu kangojekesa kuti mashoko atanga tichikutambira pamusoro pedambudziko rekushaikwa kwemagetsi muZimbabwe kubva kune vari mukati vari kuziva zvinoita vari kutitaurira ivo kuti dambudziko guru inyika yekuti hapana mari vanhu vari kumagetsi vakatotora chinhano chekuti imwe nzira yekukamura chikwereti kunyima vanhu magetsi kuitira kuti vanhu vakagara murima hatibhadhari patora panenge pasina kushanda magetsi ipapo saka inzira yavari kufunga kuti vari kusevha nayo mari yekusakudza chikwereti vasingabudi pachena dambudziko guru nerekuti mari iri kushandiswa zvisizvo inyaya yehuori necorruption.
Thank you there, Mr. Mavinga. Spendo kekuwe babu chuma. Uyavezwa bayakhala abantu ngitsho lo babu Mavinga lapha bathi utubo olumqoka elilalo njengohulumende. Ngolwenkohlakalo kalithembekanga imali liyayichaphaza lifake ezikhwameni.
Well, I can safely tell you that we might have had such situations in Sengagana before with the old dispensation. But if you look at the new dispensation right now, from the Minister of Finance itself, the way our Titan and IC through every money to the Sengagana, we have only no sense of the old Zama, we don't know. We might be accounted for. Hey, you have a window twice. What are the people who are not asking me when I am a year old? To be honest with you, right now, the Minister of Finance is really trying at every level to make sure that money that come in are accounted for and they are used for the right things that they are supposed to be used for. But the plain truth is that, yes, we don't have enough money. Our economy is in shambles, but we are working towards the resuscitating of the same. And if you see, there are a lot of measures and steps, decisions again, everything, something on a positive outcomes are coming. And all we need to do now in government is to support those positive outcomes instead of sabotaging those things. So if we do that, we are bringing ourselves back to square one. But the solution is that. Let's all come together and see. And I've always said that, you know, I don't mind someone who criticizes constructively and proper solutions as well. Government will never be able to say that they know everything. I want to move to something that is very young. We all need each other to advise each other, to show each other. Because let's follow. You do a certain of correction, you balance your issue after that, you return a correction time. I love you, you're supposed to do this, you're supposed to use that formula, and then you get it right. So everyone will be doing something at county and he's doing the best, but that best might not be enough. There might be other better solutions. So if we come together and talk about solutions, then we become a nation. You know, the problem with us is that we are politicizing everything. Don't we do politics here nowadays? Everyone is talking politics. But we forget that this same politics just came now. Look at it. MDC was only formed in 1999. But Zimbabwe is the name of the thing. So if people stop being on the lines of MDC, Zanupiev, Zapu, or whatever party, and think on the lines of Zimbabwe, then we start doing this same thing. No, but right now, if I tell you, Zanupiev was not formed in my house. MDC was not formed in your house. So why are we busy preparing this political entity instead of preparing Zimbabwe, which is something that was given back by our mothers and fathers and brothers and sisters, their God love. So we need to shift some political ideas and put them developmental ideas now and say, let's develop Zimbabwe together. And developing it means that you take out that jacket of your political party and wear the jacket of development and say, as MDC, I'm preparing this solution. As MDC, I'm preparing this solution to this problem. And then that way, we start moving forward as a nation. But now, the other thing to point out my fingers, like what we're doing now, we'll be stagnant. So I'm going to wonder, but guess what? The Zimbabwe that is going down is your Zimbabwe and my Zimbabwe, irregardless of party affiliation, irregardless of race or religion. So let us come back and remove politics and start building development, because I want to Zimbabwe will come up.
Mm-hmm. Thank you so much.
20 minutes before the top of the hour, and this is the Diaspora Forum on Live Talk. Tonight, we are talking about the enduring passport shortages in Zimbabwe, primarily because the government does not have enough money to buy passport paper. And tonight, we have human rights lawyer Dewa Mavinga and Joseph Chuma, as ANPF Central Committee member, as our guest.
Tine mteleri ariparunare, tisarenda kuna Mama Vinga. Hello?
Hello?
Yeah, ndia niyao?
Hello, Mama, ayungo wa jonga.
Makadi baba, mati ndia ni zita?
Ndi Joseph.
Mkoma Joseph. Thank you so much. Murukupi?
South Africa.
South Africa. Taura, any things go from what then?
The one that I saw any details that they don't like too much. This is empty. Ranachuma, check what you are not using. Check a good issue. I'm assuming the support that we have. When I write deep, I make it from working this and you go to Cornell. Arana chiringi choto. Zili pache na kuto wuri wuri koko sanpi. Sanpi efundwe la ulaya nika. Marino fana kutinebe kuhome ya uru mende. Tiko tanga enda muhome ya na idi wawa. Wana idi wazo peri wawa wana chuma. Kutiwa uye wana kure note za wana kutawara pa radio yegu.
Aywa, ati tukane baba. Mkoma Mkoma Joseph. Mkoma Joseph. Mkoma Joseph, ati kurudzire kutukana. Ati kurudzire kutukana mkoma Studio 7 iburiro reshiri dzose dzinouya dzichidya ipapo paburiro. Regai tipe wachuma mkana wa pindure mkoma Joseph. Maita basa, regai tipe wachuma mkana wachuma. Taurai tinzu. Taurai.
Nene nyana ilauti. Nolonga ungazo ndiba ataka na mangwana ya manaida.
Okay. Ibaimango itaura.
South Africa wachita regani pezite. Wana nanda wano kuona kumareje South Africa. Kulo guwane wala. Mashitaura kiyo is not a Zimbabwe. Aiwa, tinotenda zvikuru dai vanga vari pachirongwa tava pamukana wapindure vega tichaona kana vakadzoka. Aiwa, ndizvo zvasi. Vatano uya pa studio 7 vachaura
ndizvozvo maita mukoma Joseph zvanaida kutaura zvekuti studio 7 haine hayo kuti uri chizvarwa chenyika ipi tinotambira mese aiwa tinotenda zvikuru mukoma Joseph tinotenda tine hurombo kuti nguva iri kuramba ichienda tine vateereri vamwe vada kupinda pachirongwa asi tisati tatora vamwe vateereri tisati taenda kuna vamavhinga vachuma ndinofunga muda kuti mupindurewo zvaa zvichitaurwa namukoma Joseph
I'll tell you what we showed that. In an idea, I would put the Ramuno. I said, I'm not going to go to Tuga. I said, put Tuga to Gona. I see. It is the Muna, I got Baguan. No, that the Muna, I'm going to Karatina will run a Bam Tower. It means that we have different opinions. But that does not mean that I must insult you. One of the insults means that I have no tolerance. And those made that would be. People must tolerate each other with their different views and whatever solutions you have to proffer, but not to insult. Well, I'm not insulted. It shows how little a man you are. If you're a big man, you don't insult. You engage, you proffer your views and solutions, and you all agree to disagree, or we all agree to agree. Hey, that's how it should be.
Thank you so much.
I don't think I want to even engage him. It just shows that with a limited mind, so it'll be a waste of time.
Thank you so much. Before we bring in a caller, let me give Mr. Mavhinga an opportunity, just 30 seconds to go respond. I have cheated out when I'm going to tell you, Mavhinga, to start a tour and I'm going to
tell you. Kutsvairira zvinhu parutivi kana kuwanda nemuno ngavangotarisa kuti tine dambudziko senyika yogadzirwa sei nhamo yatinayo kwete kuwanza mashoko ekuvanza dambudziko riripo mhosva inoripa haipedzi nekungotaura chete ndozvatongera kukurudzira vatungamiri venyika yezimbabwe.
Thank you so much, Mr. Mavhinga. Please do stay on the line and tunga tinemwe muteereri.
Siqhubeke ngohlelo sesisiya emaphethelweni sisalelwe imzuzu elishumi lantathu. Abasanda sixhuma kodwa singumsakazo we-Studio 7 njalo sikuhlelo lwe-Diaspora Forum ku-Live Talk. Namhlanje sikhuluma ngodaba lokusilela kwama-passports elizweni abantu abanengi inkulungwane lenkulungwane maybe izigidi zistranded bafuna ukuphuma elizweni abantu kodwa kabe nelisi ngoba uhulumende kalayo imali yokuthenga iphepha lama passports atine mtereri paru nare wakati yako mtereri
ndinofara mkoma ntunga na mkoma jonga
ndimkoma donald ka
ndimkoma doni mapina muchirongo atipiwe pfungwa dzi.
Ndinoda kutenda nokuti ziva nenzwi rangu. Ndoda kumurota vamabhira navamavhinga navamwe vanhu iye vachuma vangazoti ndavasiya.
Aiva vari kuzvinzwa.
Ndisati nhangu ndaenda kure kure ndoda kuti ndisati ndakangamwa zvanoda kutaura patopic iripo. Ndoda kutaura pamusoro pavamanhanda hakuzi kuti tinovenga vamanhanda. Vamanhanda vanofona sezvataugwa nemuteereri apedza pafm I remember muka vabvunza vati vamavhinga vanofudzai the same pane musoa vafunza vamavhinga vachitaanzara vakaita nderitiri kubvunza president kana kubvunza minista wehome affairs vamavhinga vakafona hapana kana vhiki mbiri pafm ipapo vakatifona vanzwa vaiva dr home affairs minista womune musouth africa vamusadeni vari pare vakafona vamavhinga vakabvunza vachibvunzira zvemadraivha madrug drivers nyaya dzinhu dziri kuitika there's no forbien kana kuti dzemagwaro zvinozvi mufambisa sei akapindura dr musadeni ndikavatumira meseji vadhewa mazinda ndikavati havagona mukomo vamanhanda ndo radio same radio station notirwa navamanhanda everyday vanofona everyday vachizvitirwo miyo apa vakona maipod hapana nhu vasinza zvitiwa dhewa mazinda vanoshanda muno vanotozikangwa seizvabva chemuno vatiaa kuminhuyatiwochi
mukoma mambo ndoda kungobvunza mubvunzo mumwe chete kuti chii chinoita kuti mubva maziva munhu achifona parunhare kuti uyu ndimanhanda uyu asi ari kuzvitirwo miyo.
Mukoma jonga pavafona vamanhanda apa mavatovaziva nezita mukati ndivamanhanda ini mandiziva nezita
nekuti imi munogara muchifona pano
mukoma jonga voice rangu izvozvi mukataura kana mukaenda kuredio africa ndokwanisa kunzwa nzwi renyu kuti mukoma jonga asati ndanzwa zita renyu
Alright. Saka tapanzwa ipapo mukoma mambo ma asi nyaya hombe yati kutaura ndeyo matambudziko emapassport nezvimwe zvakadai no tikapedza nguva tichitaura zvava manhanda vasiri pachirongwa dambudziko ringagadziriswa sei.
Dambudziko nderekuti hurumende dunga yabvume kuti yakundikana mukoma nokuti zvimwe zvinhu zviri kukodzera zvoita kuti hurumende iyi haisi kubvuma ndo one thing. Kadenial syndrome ndokari kuuraya nyika yedu. I remember muno minister of Lindy Sisulu achiri foreign affairs minister kuno vakatomboti Zimbabwe tokwanisa kubatsira asi ndakato kuti nyaya inenge iripo ndekuti ava vabvumiwa navatuma vanoreze everything is going well ndopane nyaya ngavabvume kubatsira mucharangarira here kana mucharangarira mukoma vamaluleke vachiri gavhena wamasvingo tatas maluleke vakambotoramba maMCO gabatsira munyika takuna munhu anobatsira muprovinsi mangu saka kati David Lyons syndrome ndiri kuuraya nyika kudai kana ukabvuma kuti ndakundikana.
Thank you so much. Maita basa mkoma Donald, thank you. Tinemwe mteereri parunare, hello?
Hello?
Yes. Yeah, linjani?
No, ndinotaura, ndinonziva Douglas Mukonzi.
Mkoma Douglas Mukonzi, muri kupi?
Ndiri kutaura ndiri kuno kuBotswana.
Botswana, mapinda muchirongwa tipewo pfungwa dzenyu.
Ndinotenda zvangu baba nenguva nokushatirwa nokugumbuka nokudii kunozobuda vamwe vakunge vanotukana asi hatisi kuzodaro.
Ndizvozvo.
Right. Nyaya yavamanhanda. Vamanhanda vanoedza kunge vanogadziridza nyaya.
Asi tachida kutaura
vanenge vakamirira zvanzi.
Muko ehe tinoko hatine hedu na affiliation yemunhu asi ndachida kuti titaure nyaya yatakatarisana nayo dambudziko tasarwa nemaminutes anoita 9 minutes chet kuti titaure nyaya yemapassport dambudziko riri kuitika iyi ngoti 30 seconds ga.
Nyaya yemapassport mukoma yakangofanana nenyaya dzese dzimwe dzakakanganisika dzikukanganisika muZimbabwe. Zvakangofanana. Ini ndiri kutaura pamairano yemapindiriro anoita vana manhanda dai vaida kugadziridza nyaya havaitaura vachisapota zvinhu zvavari kutonyatsoona kuti zvinhu izvi zviri kuenda musango. Kana uri kuda kuti ugadziridze chinhu unopa solution yakakwana yodairwa nevanhu uku nokuku.
Ndo zvatiri kuda kuti mimi muite manje kuti tipei solution izvozvo. Ndo zvatiri kuda kuti muite izvozvo.
Solution ndeyekungoti hurumende inofanirwa kuti igare pasi. Tinoramba tichidzokera kushure kumwa chete kwokuti hurumende ngaidanzane nevamwe zvinofanana nevemdc vogara pasi votaurirana voonesana kuti toita sei. Panenge pasisina mukuru, panenge pasisina mudiki, votaura vobuda nechimwe chinhu. Nokuti vana manhanda vana chuma vakaramba vakaomarara vakaenda kudivira izvozvozvo vachitaura vachisapotana zvokuti government yakadii.
30 seconds dzapera manje.
Vachitaura nyaya yokuti avo vakamboenda here kunoona president.
Thank you so much. Thank you so much, Mkoma Shepherd, Mkoma Douglas Mukonzi, varipa Botswana. Tukutira tutore wamu watereri. Thank you so much. Andofunga tina wamu watereri mtunga.
Hongo jonga, hewa mananda wa Netsa pa Studio 7. Ameno to wapa mkombe gana wune. Neku Netsa cheti.
Tino wapa mkombe. Nukuti wanenga wachita ura shurugita watu wamu wangu.
Wagumbura wanu wa mananda. Producer wetu satinga. Aba nyabala leli la papa nengi kutuwa iska disesesi hambile mpela sesale mzuzo si kombisa kuphela ukubana si kive uhlelo. Mnumza na chuma si ubuye guwe gante gante sike sezwa u minister of finance kuluma ukuthi uza introduce i supplementary budget. Ubona kuloku sebenza ngendlela yini ubamba kuhle umsebenzi ubaba umthuli okungenza ayithole maduze imali yama passports ngoba i priority le enjalo kumele iphathwe ngaleyo ndlela
njengoba ngithilo maphambeleni
Njengoba na uMinister of Home Affairs ukhulumile eThekwini watho sobala ukuthi uhulumende useyidinile imali yokubana kudinga umshini omusha oza increase the production of passports from 3000 passports a day to about 8000 passports a day. Njalo uthole le mali ukuthi la amaphepha adingakala athola la. So now we want to await and see, and it's about all Zimbabweans. Ngoba nxa ipasiport iselakala iyaselakala lo wezanu p f kumbe wembitimbe whatever party iyabe iswela la. So it's now up to us now to monitor and oversee that what the minister proclaimed esewangene kuyathutha yini. Then it becomes our duty as Zimbabweans to say, minister, you say this but you are not seeing any improvement. What is happening? He must then come back to us and tell us. And Parliament as well must be the forerunners of that. That's the member, I mean, that's the duty of parliamentarians. One of their roles is to play oversight on the executive. To say, what you as the minister say, and we must hold you accountable to that. You say that everything in China. In China, I'm going to see how far we are. It must be in public domain. The minister must tell us, in China, for that season, and then what is happening, and we must monitor that, and then have a much check and balance. Because you see, what happens is all that we must remember that in those ministries, you have other civil servants there who will actually be working for government but working against government, and that's a fact that is alive, which is there. I want to sabotage from within. So we need to now be there and play that oversight a role as citizens of Zimbabwe.
You
must question the minister through our members of parliament, the same, especially Mama Wenze, on that question and answer segment. Members of parliament must be checking those ministers in touch. So what you pronounce? Why is it not happening? And the parliament is allowed to ask the minister to give them a full statement about the situation at court.
Thank you,
and address parliament and tell them why things are not happening as he had said they should happen.
Thank you, Mr. Chiuma. Siyabonga Chiuks isikhathi sesizilongumangoyi kahle sithatha umlaleli sibe sigqiba uhlelo jonga sinyamtereri.
Hello, tinyamtereri parunare ndiyani vari parunare?
Vanyashanu.
Vanyashanu makadiko.
Ipo makadiko vari kuBotswana apo.
Vanyashanu kuBotswana taurai tinzwa Vanyashanu 30 seconds nguva dzakumhanya.
Zvakanaka maita baba. Nyaya inoitika kazhinji ndeyekuti tofanira kuteerera kana macriticism kuti sei munhu akriticisa kuti izvi zvamuri kuita zvakaipa. Kutaura kuti zvakaipa iti minzi pane zvimwe zvinzenge zvakatinakei panokuti kana akanzi hurumende yakanganisa pakati hurumende ndaigobvuma kuti ovaita kana takanganisa saka todii kubvunza kune vamwe ndokuti nyika handichikuchara chinhu hachitwanhenda zvichireva kuti pane vamwe vanhu vakasiyana-siyana vane maonero akasiyana-siyana ekuti nokwanisa kufambisa nyika tenderera mberi. Kuite kumhanyirira kuti munhu kana ati hurumende yakanganisa pakati ndoati arivapandukira hurumende izvozvo hazvina kwazvinoisa nyika izvozvo. Nhasi unoti kuchema nyaya yeforeign currency madepartments ese tatasa mvura magesi zvese zvapfugama zvese ezine zvakumapasipoti nenyaya yekuti foreign currency ezinezi vanhu vane maforeign currency avo havachada kana kuinvesta muzimbabwe. Why? Just because hurumende enge chingotaura kuti anenge angotaura kuti makanganiza machanza mazinzizo ari kupandukira hurumende ofuti.
Thank you maita mukoma.
Thank you the time dear farber. Mr. Mavinga, let's have your last word.
Okay Mike.
Mr. Mavinga in 30 seconds.
Hello, can you hear me? Yes. The government of Zimbabwe is seriously good president and human rights.
Hello, Mama Vinga.
Wongu mukundinzwa here?
Takukunzwai taurai, yes.
Wongu hurumende yeZimbabwe ngaitungamidze kodzero nekutungamira zvakanaka kuita kuti zvido zvevanhu kodzero dzevanhu vese zvichengetedzwe. Mari ifako iwese kumakasa kana kudhuga ikatiswe nenzira yakatsarukana tigone kuwana zvakatikoshera munyika zvinosanganisira zvitikinyani zvekufambisa mapasipoti nezvimwe zvakadero hurumende.
hurumende ngaigamuchire chokwadi chekukondewa kwayo nokumbira nyanzvi vana mazvikokota nevanoziva kuti vabatsire kuti nyika igone kuenda mberi. Nyika haingaendi kumberi kana vanhu vachiita humbimbindoga pakutungamira. Ngavavhure vataure kuti takakosha mitemo yedu yenyika, ikodzero dzedu, tosonga zvakanaka tichienda mberi.
Thank you there, Mr. Mavinga, and we are out of time, but thank you very much, human rights lawyer Dewa Mavinga, and Nabuto Mabena of the Zimbabwe community in South Africa, as well as ZANU-PF Central Committee member Joseph Chuma Gwanele, Oliver Lelisayo, Muntunga Milinko, Mo.
Neni, Jonga Kande Mirin, Stenda Vose, Vateri, Vakwansa Kupinda Mchurongwa, Vangawa Stira, Varumati, Mana Enyika, Nemi, Musina Kwansa Kupinda Mchurongwa, Chotiramba Yamaka Tisigira, Studio 7, Denyu, Morara Shakanaka.
Nava Mananda Futi.
Nava Mananda, Namkuma Donald Mamboma. Dizozo.